A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
Where do ZANU PF? I'm Commander-in-Chief of the Defense Forces. Watituma kuti ndiite mabasa matatu. Basa rekutanga rakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa kwatakaita nemukuru wedu waReverend Dabaningi Chandiwana Sithole. Pakawakatisiya muna 2000. Nekunyaradza zvemhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri tauyazve netsamba yabva kuna President Kumhure. President wakamirira hurumende yawe ZANU PF newanhu wese muZimbabwe. Zvakare wakamirira bato reZANU PF iro rakatangwa Reverend Dabaningi Chadiwana Sithole. Kuti waka anaunza kare kuti wapiwa ruremekedzo weunational hero. Status yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opam Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mugano between Zhanga Chitwa and Avam Gabi is the Second Republic. Richard Razongua, but Vari Pieta. Zero as a family of Kumisa, but Nepo and Akangwan gave her Pieta. Yeah, but as a super routine, it is unfair, but in the corner politically. Vari could also be changed. Yeah.
Kuma wana sei kuti yo vatadza kuuya wo zvavo pa kuti kuti kaita saitoji.
semunhu ari anogara akabatika semunhu mukuru inonzi schedule yavo maybe ndiyaita kuti vatadze kuuya baba pamba dzimwe nguva havakwanisi kuenda uku neuku saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo
tine pane zvimwe zvamungada kutaura iwe here semhuri takanangana nenyaya iyoyo
semhuri ndingati takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri part of Zimbabwe nekuti zvazoitirwa baba but not kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba tinoziva kuti vakarwa nguva idzodzo and irutini inoitwa zvayo but kuti at least varemekedzwa eya.
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, speaking to our reporter, Godwin Mangunjiga in Chipinge, and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge, one of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said that she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Tiri kuno ku Emerald kuchipinge tafara stereki tafara taudzwa nhorondo yawanda badingi Sithole vanga vaine kurudziro nehurumende zano PF tiri kuona kuti vakatisira gwara rakanaka utungamiriri hwairatidza wanga wakajeka saka tinozvitenda pamberi nezano PF.
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself.
Saka dai nechichemo chekuti dai mao veti pane izvo zvimwe zvese tichiiswawo pamberi takungoiswawo kumashure zvisiri zvinotidakadza saka tinodawo kuti tingoiswawo pamberi semao veti sei vanhu vanhu vakarwirawo rusununguko topedza tinotenda muwadhiwani yedu tichitenda maigata vakatiitira kuti tiite mitambo yatinoita pavanenge vachiita mararis awaya tinenge tiripo tichiita mitambo saka zvinhu zvinotifadza varikuda kutiitira migodhi saka taikumbirisa kuti nekukasira vatiitirewo mugodhi zvakaita kunzvimbo yepo yekumaunganidze hakuna migodhi tinoda mvura yakawanda ine masola taambuya ndimukuona taambuya taambuya saka tiri kuda migodhi ine masola.
VaOliver Chikumba veBato Citizens Coalition for Change vaudza Godwin Mangunjiga weStudio 7 kuti ruremekedzo rwegamba kuna vaSithole rwakanonoka.
Tinorwona ruremekedzo rwakanaka chero harwo rwakanonoka kuuya. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero pavashaika 2000. Asi kuremekedzerwa hauya zvavo chero vanga vasina kupuwa remekedzerwa taingoziya ende munhu wese waiziya kuti Reverend Ndabaningi Sithole ndiye munhu mazuva zvataurwa achizi ndiye wakaendesa purezidendi wenyika Nyamusi wemunangagwa 1969 kuhondo tazwa a lot of zvataurwa zvese kuchinzi vakalida mastruggles akawanda sabotage yekuti tive nefree Zimbabwe saka ruremekedzo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya it's better late than never.
Nengo ya Citizens Coalition for Change vaOliver Chikumba vachitaura naGodwin Mangunjiga weStudio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland. Makadi. Aiwa tiripo muri kunzwa imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuchipinge asi vazhinji vari kuvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think tofanira kuparisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro ribasa, asi havana kuriita basa iri. Vakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa seremoni yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura purezidendi, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana the United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiyiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan ya President Mnangagwa and the United Nations, and inoti towards 2030 muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya ndiyo aita kuti vamunangagwa from day one vati nyika haivakisi vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana hatitererani, zvatora nguva iyoyo yakareba kudai. Ngandingoda kuti isu as the Ndaba Ministry Foundation tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitukirira vanhu havaoni kuti pakutukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri muvanhu hava vachiripo, vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprochiwa sei. Hai, vanga vachi slowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people's feelings. Vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane masezizi mana. Pane steji yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kwozouya steji kwataurirana chokwadi, mashona anoti inoripwa, ngozi inoripwa. Ile steji yaChest Africa. Steji yechitatu ndeyekuti kana chokwadi rataurwa vanhu vahurirana, pakunzi kanoripwa. Pane forgiveness. But forgiveness iyi inoitwa even musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts taakuzodai pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can just interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
We don't want into Sevan of Abazera to look forward ever, backward never.
Mm-hmm.
What we need to do is to understand it to be a peace builder. In peace building, you look at what has happened now. We need to not understand Luther President Mnangagwa, because he's got the guts, And if you were there, uti terera, honorable, or pamukinguri vachirava. Ah, inina honorable, uti majole mikete, makuti paka chaunga. Panga pasina mufaro, mu crowd. And we could understand the one of Abakure, Kutivano up, shocked and surprised that this has happened at last. But as elderly people, issue, we want people to understand that President will send over and over again. Let us take that, what he means, and do it where we are. The situation is warm, Muno Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you are not going to be able to do it, so he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are standing with whatever positive comes from government, comes from fellow civil society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all.
Uh-huh.
And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positive that everybody has and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Keep us running together as one people.
Uh-huh. There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very partisan.
No, let us be honest. It is the people.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, in fact, at this stage, let us look at this differently. Kuti, pakatira vanhu mudunhu, na monument should be allowed. Panozvitamba kuti pakaita mabattles, people should be allowed to explain the kind of healing that is good for them. Zvakasiyana. Tony, explain. Poetry, books, isusu as the Davaning Historical Foundation, Takatari Saganoku, Wona Kutubabuku, our essay, and Avaka Yora are republished. Takatari Saganoku, Reverend Davaning Historical African Research Center, Okuchinoku to Kugana, Pune Reverend Historical Avenue, Davaning Historical, up to today, Yakaiskana Kwamen Kruba. We have the Davaning Historical Foundation Scholarship. We have an annual Davaning Historical commemoration of lectures. This is our program as the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Itima aswera sei makadiko.
Aiwa ata aswera, tukutaura nani, murikupi?
Tura na wamoyo mfundisi, South Africa.
Taurai jenyu, murikunzwa ili mudandaro, nasi tukutaura pamsoro, peku gadzwa segamba kwa Reverend Ndabaningi Sithole, wakati siya muna 2000. Taurai tinswe.
Regaini kwa seva teriri ni vata resilese studio service, kwa safuti na amai Holland, barukutaura, nevacha zoya wa zembe, nevamu. No, na wiripo ndiye kuti zvino zviri kutaura amai Holland chekutanga ndizvo mugotsa tsuro. Zvari kutaura kuti kanzira kuvaka foundation yava Reverend Sithole vanda vaningi Sithole vakarasha kare. Munoona dzimwe nguva zvino zvinoshamisa nokuti vasithole vachidzingwa musangano wezanopfefa vana vamunanga kuvaivapo vose vakanga varipo ivavo. Zvino zvinotishamisa kuti nhasi unovaa kupuwa ruremekedzo yegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova kutanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovautirira maoko nokuti vana vaningi Sithole vakavarasha vose nanavamunangagwa ivavo saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavasha onai vakatirirwa minda yose nemakidhomu uko kuna na chisumbanje kuna na chipanga ikose kuna na kumadiamond kachiyadzo vakatirirwa mazvinhu zvose vanhu ivavo nhasi unova kutaura zvokuti tiakuita ownership tirakuvataundovarangarira tirakuvapavetakuvaka foundation chene mwanasikana wacho ungadi kuti unongogamutsira saka dzimwe nguva zvakada kufana nezvakaita Sauro. Sauro wakaenda kung'anga akazviviga kusvikiro remukadzi yada undouka mweya wasamueri ashaya akati kounotitambudziriko saka ndozvikuita vamunangarwa vamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi Sithole wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa saka zvinhu zvakafanana naizvo zviri kutaurwa izvozvo musazviteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafanana nokuti murume wakaramba kare ukatari ukabuda pachena wozonasi unova kuda kusaanza benefit kubva kunzvimbo iyoyo wotanga wandogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsiri nyika yose yakatarira zvinoudza tsitsi nyika yezimbabwe yekutambura dai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe kuchipingi ukoko vavezvekuonai zvavaiita vaigwira saka zvinotora mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu wakatanga nemusangano nokuti hatingablemi kuti vamugave ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawana vese vakanga varipo nengodi nasunawo vamugabe havasipo zvakafuda kufanana nokuti pakazouya zvomutungamiriri obva atawanda kuda kutanga kuremekedza vamugabe unenyengerei kuti nokuti 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 ndosaka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuyoseka nokuti vane zvinhu zvakaita saka zvinhu zvose zvino hazvina maturo izvo.
Aiwa, tinotenda vamoyo muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. You know, he's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
The last thing that was said in the future, Reverend Gandia,
mm-hmm.
which was supposed to be read in Koko, the last paragraph said, lastly, in the spirit that you have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our Shimerenga too, and to provide the necessary foundation that will reunite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunu, we are told that before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our hearts. Kita varilana,
kuti iwe usataura izvi, iwe usataura izvi. We must listen to one another.
Mm-hmm. Aywa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Dongo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland, Tombo Zukira kwa Muri kana mchi kwanisa chindevele, I know kuti you speak ndevele as well. Mungo tipa o maonero enyu in isi ndevele about the event over the weekend.
Hai, niyavonga. Lapa nitimina uli weekend yosife chipinge sikambesi ni Reverend Ndabanini Kutele Foundation. Hai, tina sakamba ngomoya wokuthi into yonke ilesikhathi sayo. Isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi ezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa. Abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezijiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho ke okuzaphuma esindawoni esithi sesibophe lokho esizahamba sisenza lokho.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi. Ehe, tukta ora nani muri kupi?
Tukta ora na kupi chakanda, tiki mburi ku John Beck.
Taura itinzwe, muri kunzwa iri mudari romu nona sei?
Ora, jizangu kuna panata. Ama tuko na kupi, wata wali kikone mbina eti wanano zorangari ramono, aba, emite vali emuna, amite, aiwene pi, endi pane ichine kutaura kuti kuti ende yavakaita ndavani mutore vakuzovarangana nekuvarise kana kuti people okuti yiva kufeti president wepta vaona kutanga kuorganiza achiri mutori akatatore nekudana chiiiiaeyaaaii vatanga vagogadisa nyaya yedzosora hunde wakati wakupinda kune dzimwe nyaya dzavandavani mutore bot pane dzimwe nyaya dzimba issues like iyeye dzikura hunde content issue
Thank you so much, Mukoma Maitabasa. Tinokutendai. Amai Sekai Holland, if you can just round off with your last word, you're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukurai Hundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When we were co-ministers of the Organ for National Healing, Reconciliation and Integration, we made two recommendations in 34, but these two have not been addressed.
Mm-hmm.
The first one was, Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history, and that everybody and an injury must actually be heard. Because Gukurai Hundi was the latest one that happened.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. Would like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.